Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 9, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Zimbabwe inorova Zambia 4-2 mumakwikwi ekosafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza vatsigiri vavo kwamutoko kuti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya, kunyange hazvo matare akatura mutongo wekuti madzishe hafanire kuve nedivi raanorerekera. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashara nevatsigiri veZANU PF pamusangano waitirwa pachinzanga primary school kuno kwamutoko nhasi vamunangagwa vati nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzeparamende dzinofanira kushanda pamwe chete nemadzishe mukutsvaga rutsigiro kuitira kuti ZANU PF igokunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru.
Moyeuka kuti mudunhu renyu munyika menyu across the board nokuti samambo unotonga dunhu rauri hatongi nyika yose, asi ZANU PF yakaparara chii nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Mumwe wemadzisha anga ari pamusangano uyu vaEdward Nyamukapa vati vachashandawo nebato reZANU PF vachiti vafara zvikuru kuti vamunangagwa vari kuvaona sevanhu vakakosha.
Uru ruremekedzo rwauya pachaizvo ratinotarisirawo semadzima kuti tishande nevana vedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvazvingazvisinganyatsobatikana bane vazhinji. Dai tikashanda takadaro handifungi pane chinhu chinganetsi, tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Izvi zvinopesana nemutongo wakaturwa nedare repamusoro masvondo mashoma adarika wekuti madzishe hafanire kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuve nedivi raakarerekera. Vamunangagwa vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzakasununguka kutumira vaongorori vesarudzo kana nhasi chaiye vachiti bato ravo harina chekutya kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Kuwanda kwatakaitawo ZANU PF, why would we want to fight the spope? Why? The guys tenderer, mongos tenderer, ukabona chane zo kandera musuba, chorya chopula. No violence, we want free, fair, credible elections.
Vamunangagwa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vabatane pamberi pesarudzo vakashora vaimbo vamutungamiri wenyika Robert Mugabe vachiti vanga vakonzera kusawirirana mubato ravo izvo zvavati vakazomisa kuburikidza nekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vamugabe vasiye basa panyaya yebudiriro vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa migwagwa nyaya yekusimbaradzwa kwekugadzirwa kwemagetsi kusimbaradza nyaya yekurima pamwe nekugadzirisa nyaya dzemasaisai kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubata zvinotepfenyurwa nemakambani enhau ndakamirira Studio 7 kwamutoko ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo kurutenga kumasvingo. VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachashanda zvakasimba mukugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Ndisambabatisa. Ukuna. Ndakataura kuti nyaya yeutungamiri ndoita kuda kunogadzira patukaenda musi wa 30. Musi wa 1. Tichimapedza. Chakuda hurumende chii? Hurumende chii? Ine mutungamiri muchi? Nenyika chii? Aize. Ine munoona sawa munangagwa makavatarisa. Mukotarisa wangoti. Kutonga kwaro. Achiti ndingotonga. Kungaona kutungamirira kucha.
VaChamisa vati kunofanirwa kuva nenhepfenyuro dzakasiyana siyana dzinotaura maonero adzo pachena kwete kumira nenhepfenyuro imwe chete. Vati nhepfenyuro dzinofanirwa kutepfenyura nemitauro yose pasina rusarura.
Vanhu vane kodzero yekudemonstreta, vanhu vane kodzero yekutaura. Hakuna anofanira kusungwa, hapana anofanira kuurawa kana kuchidhefa. We are going to restore my freedom zevanhu kutsoropodza hurumende. Chechipiri ndoda kumeka shuwa patinongopinda, hakuna TV 1 not ZBC. Kuna ma TV akawanda anotsoropodza president Chamisa, chizvo mabachita. Kukula. Ndoda kuti munyika muve nema TV akawanda nema radio akawanda. Asi pama TV toremekedza mitauro yedu yose iri muZimbabwe. Inzwike pama radio eZimbabwe. Inzwike pama TV eZimbabwe.
VaChamisa vatiwo mashanduro emadzishe nemasabhuku anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu uye asingamanikidze vanhu kuita zvematongerwo enyika.
Tina kukanikazve nyaya yematongerwo nemagariro ematihu. Madzishe nemasabhuku ndo vanoita basa rekutonga. Asi vasingatyisi seshumba vachitungamirira vanhu vani vavo. Ngavasarudzwe munharaunda nemadzinza pachinyakare kwete kugadzwa nehurumende isingazive kuti munhu uyu ropa iri rake ndereushe here ndozvimwe zvinoita mvura ikanaka.
VaChamisa vachange vari kuchiredzi mangwana. Vamwe vevatsigiri vavo kuchiredzi ikoko vanoti vacharatidzira mangwana sezvo vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa maprimary elections eMDCT munzvimbo iyi. Tabata mutevedzeri wemubati wehomwe kuMDCT kuchiredzi West Va Collins Musakanda kuti tinzwe zvavakaronga.
President vedu vachamisa tinovada chaizvo vari kuuya mangwana kuchiredzi West Patovani Stadium. Asi problemu yatinayo kuchiredzi iri kuchema nevanhu ndenyaya yeimposition of candidates. Kungava takatarisa chiredzi West tiri kuti MDC is a part of party of democracy. But you are surprised ndokuimposa munhu wani vachisiya mamwe vaviri. Saka hata zvakatisaisa tiri kuti vanhu vanoshandira musangano. But when it comes to your issue yekuti taakupinda kumaelection pane munhu anonzi is very important.
Makambo zama here kukwidza nyaya idzi kumusoro mumusangano kuvakuru vari vakadziteerera here muchivaudza zviri kuitika.
Taka nyaya ishu yechiredzi West tatova vanhu vachifamba vakabva kuchiredzi vakaenda. Problem nyaya iripo ndeyekuti isu takaona nemainvestigation edu vanhu vakabva kuno vakatuma vanhu kuti ndai kuHarare. Munoona electoral directorate yana Morgan Komichi and titoaze paisona kuti masvika kunational kwacho kuna vakomichi vanosvika kudza dzokera kuprovince. Tikaona tiri kutangwa fungwa pfungwa dzedu vari kuti vacho kuseri itini imwe vari kugadzira congress yenext year vasona kuti hwine vanava.
Zvino muri kuona sokuti kuratidzira kwaakurongwa nevemusangano hakuzokonzeri here kutsemuka kwakanyanya kudarika kutoripo kare.
Hatiti konze chatinoda isusu vari kuti the rigging machine ndo vari kutokonzeresa kuti vanhu vapaite ma disgruntled members zvinovaidza pedzira kuti vanhu vari kugununa strike points vanofamba.
Mutevedzeri wemubati wehomwe weMTCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda vachitaura vari parunhare vari kuchiredzi kwakare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remukuru anoona nezvesarudzo muMTCT. Vakawanda kudunhu reManicaland vari kutarisira kuti bato rinopikisa reMTC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa richaita mashiripiti ekutora zvigaro zvakawanda sezvakamboitika mugore ra2008. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanyaya iyi.
Dunhu reManicaland rine vamiriri veparamende makumi maviri nevatanhatu, asi musarudzo dzapfuura dza2013 MDCT yakawana vamiriri vatatu chete, vamwe vose vari vezanupf. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai, vazhinji vane chimbo chekuti nemamiriro aita nyika pachava nekushanduka musarudzo dzichaitwa munyika. Kubva musarudzo dzemuna 2000 MDC yaikunda mudunhu reManicaland, asi izvi zvakashanduka muna 2013 zanupf ichitora zvigaro zvakawanda. Kunyange hazvo vakawanda vachiti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvakanyanya. Mumwe wechidiki mudunhu reManicaland uyu anogara Gold Springs vaNicholas Matimati vanoti vachavhotera mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nekuda kwekuti hurumende iripo neyaimbovepo dzakatadza kuzadzisa zvido zvavo kwenguva yakareba.
Gore ine tunazo zviri 2018 Chamisa mofi. Tiri kuaudza tichitaudzawo kuti ka 2018 Chamisa mofi. Kuzikada kudzokerera futi kuti tidzosere wana wakamugwara ka. Wata nechindura nechakanyanyisa manje zvinezvi.
Vatinokudzwa mutsveta avo vanogara kubhunda kwamutasa vanoti havaoni hari dzofanzirofa dzichizovhoterwa nguva ino sezvo kumashure vaiona vatungamiriri vemhando iyi vachirara pabasa. Vanoti mukore uno vanhu vanoda vatungamiriri vanotemwa dzinobuda ropa.
Age difference ofana achadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980. Izvizvi tamuna 2018. Like myself tazvarwa 1980. Ndaingoziva mugabe ndiyeye. Izvozvi tinavana muchangwa ndiwavo. Saka generation yedu iyoyi yakuda fana hadika. At least haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Mumwe mugari wekuHonde Valley vaEdgar Chikoti vanoti zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vemuhurumende vanonzi vaende kumudya ndigere kana vasvitsa makore makumi matanhatu, asi vamwe muhurumende vachitoda kufira pazvigaro. VaChikoti vanoti havazi kuzovhotera vakweguri musarudzo.
Ame civil servant, ame teacher. At least ndinozviretire muna ane 70 years ndipo ndotanga kuita president. Izvezvi ozopedza temu yake ane 80 years ane manyuwa ideas yaanoti paapi acho. Hapana.
Mutungamiri webato re The African Democrats vaMako Machona vanoti sarudzo dzegore rino dzichava pamukana wekudzidza zvinoitwa musarudzo macho. VaMachona vanoti sekuona kwavo pari zvino mapoka anopikisa ari kuwana mukana wekuita misangano yavo wakasununguka pasina zvimingaidzo sezvaiitika kare.
Maopposition aya ari kutanga tinge tichitodzidza, hatinambozviita izvi, hatinambokwanisa kukambena upenyu hwedu hwese. Inguva yekuti nesuwo tiri kutodzidza kukambena, asi kudzidza kwedu hazvirevi kuti hapana zvatinopawo zvatinokwanisa kuita munyika. Zvakawanda tine maexperience, tine rudzidzo, asi tatisina mukanwa wekuti tingabetserawo nyika yedu sei.
Mugari wekushimanimane vaGideon Masimbe vanoti mutsauko uripo pakati pemakore evatungamiriri varipo nevechidiki avo vakawanda munyika vave kubvumirwa kuvhota uchapa mutsauko pane zvichazobuda musarudzo idzi. VaMasimbe vanoti mutungamiriri wezanupf vaemaso mudambudzo munangagwa nemakore avo makumi manomwe nemashanu havazi kuzomira navachamisa vane makore makumi mana ekuzvarwa sezvo vakawanda vechidiki vari kuti vanodawo kutungamirirwa nevechidiki.
Basically I think the age difference is the one which matters. Munyati inenge yatosiyana even brain wise ka zvisiti zvine zvatodi zvatosiyana, because munyati yemunhu ane 75 years and above kauti aruma sikiti. If you look at the ZANU-PF system kauti toti ma minister is bracket row is between 62 and 75, and the majority vari kuvhota vari 40 and below. So how can you be controlled nemunhu ari ane 60 years.
Nzvimunyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paZimbabwe Open University vaFreeman Mbosso vanoti vanoona sarudzo dzegore rino dzakaomarara kwazvo zvekuti achakunda anenge aine chidimbu chidiki diki. vabhosi vanoti vanhu vakawanda vakanovhota zvinogona kukanganisa ZANU-PF asi kukaita vanhu vashoma vachanovhota zvichakanganisa MDC Alliance kuti ipinde panyanga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi wemuFrance audza sangano renhau reAssociated Press nasi kuti honzeri yerufu rwaAnthony Bourdain kuzviuraya uye hapana kufungidzira kuti pane zvimwe zvakakonzera kufa kwake.
Musi wa14 kukadzi 2006, dare remuAmerica reHouse of Representatives rakatenderana kuti mwedzi wachikumi gore rega rega uve mwedzi wokupemberera zvizvarwa zvemuAmerica zvinobva kuCaribbean pamwe chete netsika dzavo nekufarira zvavakaitira America. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti mwedzi wokupemberera uyu ndiwo kufara nekukudza avo vakabva kuCaribbean vakabatsira kuti America ibudirire sezvairi nhasi. Vanotizve vanhu ava vane zvipo uye vanoshandira kuti America ibudirire. VaTrump vanoti semapurisa vanochengeta zvizvarwa zveAmerica uye vanomirira vanhu vavo mumatunhu avanogara vachidzidzisa vana vezvizvarwa zvemuAmerica muzvikoro. Mune zvemitambo, vaTrump vanoti vakahwinhira America mibayiro yakawanda uye vachibatsira kusimudzira nzvimbo dzavanogara. VaTrump vanokudza Dr. William Thornton avo vaibva kuBritish Virgin Islands vakave ivo vakaumba muzinda weUnited States Capitol. VaTrump vanotiwo vaJean Baptiste Dusebo avo vakazvarirwa kuHaiti ndivo vanozikanwa semunhu akatanga guta reChicago iro rinozikanwa zvikuru pasi pose. VaTrump vanotizve America inofara nekukudza zvese zvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean izvo zvavanoti zvinosvika mamiriyoni mana muAmerica. VaTrump vanoti America inodada nezvakaitirwa nyika ino nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean uye nezvavari kuramba vachiitira nyika ino. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maarerengerwa neni tanonoka wande.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namai Mativenga, avo vanoita ivo nezvematongerwo enyika. Tiri kuda kunzwa kuti sei vakasiya ivo bato reMDCT yaitungamirwa nemuchakabvu vaMorgan Tsvangirai.
2014 pakatangira kuita kukwesherana zvakanyanya kuti paTsvangirai neakanga ari munyori mukuru webato vatendaibiti. Saka imiri mhosva yangu ipapo yandakapomerwa ndeyekuti ndakanga ndakanyarara ndisingatori chidano sezvandakanda ita 2005 vaTsvangirai pavakatangana navo zvinini nyuve ndikamira divi ravaTsvangirai. Saka gwendo gwavazonetsana naTendaibiti muna 2014 ndakati munhu watanga hondo yake rega aipedzi. Naizvozvowo ndakanga ndisisina chigaro chikuru mumusangano chaiita kuti ndikwanise kuti kana ndichitaura ndinonzwika. Saka ndakangotiwo sezvo ndakaterega nhamba 9 yandakanga ndakabereka ndombogarawo kumateresi ndichingoona kuti bhora rinotambwa sei. Tofamba takadai.
Matimi mimaakune koalition idzva munoona nyika yakagadzirira here kuti itongwe nemunhukadzi?
Izo ndo zvinogara zvichitaurwa kuti vanotova nechirumbi chacho chinonzwikwa chaizvo Zimbabwe is not ready. Ini ndobvunza mubvunzo wekuti chinokonekwa koinosengwa pamusoro here nyika yacho. Handiti mahofisi anenge ane vanhu vanoshanda imomo madzimai akasimudza dzimba nyangwe chikaranga chinoti mherera kwayo ndeina mai pakasara vana vachirerewa namai mai ndiye mutungamiri wokutanga anotungamira mhuri pamba tozokonewa zvenyika sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu amai Lucia Mativenga pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa madzishe anonzi ari kuramba achiti anotsigira bato reZANU PF kana kuti kupinda mune zvematengero enyika. Kunyange hazvo mutongo wakaturwa nedare repamusoro-soro mazuva apera wakanga uchiratidza kuti madzishe hafana kunga achipinda zvematongerwo enyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaEdson Chiota. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChiota.
Makadii zvenyu nevateereri pamwe chete
vaChiota? Nhasi tatimbotarisa nyaya dzatiri kuona dziri kuramba dzichibuda dzemadzishe ari kuramba achiratidza kupinda mune zvematongerwo enyika. Isi takaona mutongo wakapiwa nedare repamusoro mazuva mashoma apera wairambidza madzishe kuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika. Zvii zviri kuita kuti madzishe aramba achitevera nyaya dzezvematongerwo enyika kunyange mutemo nemutongo uchivarambidza kuita izvo?
Tine madzishe ari paviri. Tine madzishe edzinza agadzwa hushe nekuda kwechimiro chedzinza. Tine madzishe ane hushe hwagadzwa nekuda kwezvematongerwo enyika kwekuti vanhu vanoti aii nzvimbo iyi yakanga inge iri yedu zvoita popular mune zvematongerwo enyika wobva anzi ngaachitungamirira inzvimbo iyoyo. Saka madzishe maviri akasiyana anenge achigona kufevha mapeposi kana kuti anenge achigona kuita zvinhu zvakasiyana pamwe chete ipapo. Chimwezve chinoitika ndechekuti aenda kunoita chinhu ichi nezvikonzero. Saka nazvinomupa mukana wekuti asinoita zvinhu zvasina kukodzera nekuda kwokuti anenge achitiye inini chandiisa apa kana chandiendesa apa ndezvematongerwo enyika. Kana adare izvozvo enyu munenge maakuti manje ari kudarirei ari kudii asi ari kukuratidzai kuti izvizvi ndo zvaari.
Asika vaChiota, kana munhu akanga ari acting chief anenge achitoziva mashandiro anofanira kuita madzishe, chii chinozoita kuti atadze kuziva mitemo iyo?
Zvinoitika ndezvekuti maacting chief anoacta pafa mumwe ishe asi haasi wose maacting chief anoenda kunotrenwa kana kunodzidziswa nelocal government. Vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa nekuti vanenge vachinzi hamusati masvika padanhe rino. Vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa neministry of justice nekuti vanonzi hamusati madzishe tiri kuzomirira kuti kana paanashe ndiye anofanirwa kunge achiitira kuti basa iroro azoriita. Sakana vane chikonzero chekusaziva bumbiro remutemo kana kuti vachinyatsozivisisa kuti bumbiro remutemo rinofamba sei.
Ko iwo musangano weZANU PF ndo watiri kunyanyonzwa madzishe achitsigira pachena, unotadzawo here kutaurirawo vanenge vachida kupinda mauri asi vari madzishe kuti aiwa mutemo haukubvumidzei mirai?
Rega ndikubatsirei nina pamwe chete nenyika ibatsirike. Vanhu vezvematongerwo enyika vanhu vanoti ivo zvakaipa kana zvichiitwa nemumwe asi kana zvaakuitwa naivo vanoti zvakanaka. ZANU PF inoti zvakaipa kana ishe akati ndinotsigira MDC. Ndoda kukupa muenzaniso we-2002 vakange vakabata hushe hwekwaChiota acting chief George Tazvinga Zengeya. Vaitwa interview vakataura ivo kuti aiwa inini sashe handigone kuti ndiitwa neikwe ndichiti iye akanaka uye akaipa nekuti ndiri ishe wezvinofema nezvisingafeme kusanganisira masoso nemadzvinyu izvozvo zvakaita kuti pane vaine maki inova iri kutaurikana nhasi kuti vakaramba ZANU-PF.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuwana nguva yekutsanangura nyaya iyi.
Aiwa, maita zvenyu zvinotenda.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Hakusi kudaidzwa anonzwa nhasi mushure mekunge chikwata chemaWarriors chatora mukombe weCOSAFA Cup kechitanhatu. Michael Kariati anotipanya iyi.
Zimbabwe yakunda Zambia 4-2 nezvibodzwa zvanwiswa naKama Billiards naTino Kadewere. Asi vakomana ava vapota vanyura pasvika maminiti makumi mapfumbamwe akatarwa. Zambia iri pamberi 2-1 asi Kadewere akakwanisa kunwisa chimwe chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite mangange mutambo uyu ndokupinda muextra time. Muextra time, Billiards anwisa kaviri, Zimbabwe ndokurova Zambia 4-2. Zimbabwe yave nemikombe yeCOSAFA Cup mitanhatu, miviri pamusoro peAngola, South Africa neZambia idzo dzine mikombe mina. Murairidzi wechikwata ichi Sande Chidzambwa aitawo murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana. Muteveri weDynamos vaPonsent Mundiwa vanoti zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe ichakunda.
Zvinhu zvakadzagara zviri pachena izvi kuti vakomana vanohwina. Vakomana vafadza. Ndizvozvo havafadza, vatamba zvetimu hauya happy.
Kadewere ndiye anzi atamba kukunda vatambi vese mumutambo uyu, achiti iye anga achizvizivawo sezvo vanga vakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Tanga tichitaura nezvemutambo uyu zvakanyanya nekuti tanga tichida mukombe uyu, saka zvaitika.
Kadewere akanda zvibodzwa zviviri. MaWarriors ari kuenda kumba achinyemwerera nemari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarand iyo vatambidzwa nekutora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe haafanirwi kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana mchida kututumira tamba mbozha, zitumei ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na udzedu pa www.voashona.com. Inend ni Evans Zininga, diri mu Washington DC.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuNhlangu la 2018. Ngosithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho.
Nokunisa mambo rotonga dunhu rauri watonge nyika yose. Asi ZANU-PF yakapfala nechi nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU-PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo eleNational Patriotic Front, uretired Brigadier General Ambrose Mutiniri, uthi sasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumeni kaMnumzana Mnangagwa athi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho.
So nxa kuyikuthi khona ikhu leyi yaba khona ngenxa yokuthi labo eParliament bayenza impeachment, labo bangama-collaborators, siyabesaba. Kungcono futhi ngabe ngilibona kodwa umbulalo omkhulu member of parliament engalalwazi.
Sizakuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu lesizwe leZambia kumdlalo weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Ekhuluma lenkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-rally eMthoko, umnumzana Mnangagwa ugcizelele ukuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo elizweni kungabi lodlakela, njalo abavela kwamanye amazwe sebanxusile ukuthi bezohlola ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Uthembise njalo ukuguqula impilo zabantu kwezempila kahle, kwezemfundo, kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye. Asizweni amazwi akhe.
Kamberi neZANU-PF, kamberi nokubatana, kamberi nokuina ma-election, kamberi nokuina ma-election, batle mandu.
Kana kuna MP akangwara kana oda kuita ndakaende kudze secrets
kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalela eParliament. Ngiyalixwayisa ukuthi ungaya enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha. Akwamukele umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe. Uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi njalo uzangena edalela eParliament. Induna izasebenza labo mlisa, labo sobhuku, ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele. Kodwa ungaphikisa, usole uzakuhlupha. La ninkokheli zomdabu, manyanani lebandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni, njengoba iZANU-PF ikhokhela ilizwe lonke.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma labalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu we-rally eMthoko. Asizweni enye ezinduna ebekulo umhlangano umnumzana Edward Nyamukapa echasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla leZANU-PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ubabona njengabantu abaqhakathekileyo.
Ururemekezo wauya pa chaizo tinotarisira semadzima kuti tishande newana wedu zvakadaro tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvingazvisinganyatsokubatikana bane vazhinji dai tikashanda takadaro handikuti pane chinhu chinganetsi tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Lawo ngamazwi enye yezinduna ebesemhlanganweni kamongameli Mnangagwa umnumzana Edward Nyamukapa obechasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla leZANU PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthi baqhakathekile. Ukusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamuhla ubele wakhe umhlangano we-rally eRutenga lapho athembise khona abantu ukuthi uzaguqula okuningi ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ikakhulu kwezomnotho. Uthe uzalungisa okuphakathi inkokheli, alungise okwezikolo, alungise imigwaqo kanye lamafekithali. Njalo ukhangelelwe ukuba lomunye umhlangano eChiretsi kusasa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front retired Brigadier General Ambrose Mutiniri uthi yena akasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kamnumzana Mnangagwa ethi zahluthenela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho. Umnumzana Mtiniri uthi ibandla lakhe alisoze limanyane lamanye amabandla kukhetho oluzayo njalo selixotshe elinye icele lalo elikhokhelwa ngunkosikazi Eunice Sandi Moyo. Intatho yezindaba yethu Mavis Gama obesemhlanganweni lo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe e-Adelaide eCards eHarare namhla umnumzana Mtiniri uthi wawubona kufanele aphume aphele kubandla leZANU PF besanda kuhluthuna intambo zombuso yikho wabumba ele-MPF.
Kana uri muto wakatakura futi uchidraiva ndege uchidraiva tengi harisi rako tengiro nefuti yacho futi haisi yako wanzine nyika jiwe mchengeti wedu chichengeteo chengeta nyika yedu nesuo tikoko na urara hope dzakanaka tichisumudzira nyika yedu murunyararo itrustikai kuvimbwa newe.
Usole amalunga edalela eParliamente ngathi kwehluleka ukuvikela isekelo sombuso okusekelwe ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kuleli bandla umnumzana Johnson Langa.
Ngesikhathi sempi okulamawo collaborators ehamba lamawo veterans so nxa babesifa kanye lamawo veterans yikho ke amaparliamentarians akhona lawa ngama collaborators awekhu abantu abazifunela imali nje yakona abantu mama so nxa kuyikuthi khona ikhu lay yaba khona ngenxa yokuthi labo eparliament bayenza impeachment labo bangama collaborators siyabesaba ungcono isothi ngabe ngilibona kodwa umbulalo omkhulu i member of parliament engalalwazi ikho ke siyadinga ukuthi lati abe NPF nxa uNkulunkulu engasiphathisa nxa ama MP engena akuye lama workshops aqinileyo abanika ulwazi olupheleleyo ngeconstitutionalism ngoba thina our values are about constitutionalism i democracy.
Asizweni umgcini sihlalo wesigaba semashingo kuleli bandla umnumzana Amasa Nenjana
uya shubona ukuthi abantu laba abakhwaza bakwenzayo. It's unfortunate ukuthi u president he was lobbying ukuthi bengasayini impeachment ama MPs but ngenxa yokuthi u president bengawazi ukuthi kulakho kwenzakalani he was deprived i right ukuthi ezi ukuthi kwenzakalani phandle bathi be organize ukuthi bengasayini impeachment basisizwa ukuthi se incwadi seyibuyile ukuthi wena upresident senjani se resignile. I'm very sure ukuthi ngaba amabishana upresident impeachment uyengaso ziphumele because uthi yena ubesele 80 of the MP that is ekhumeka ukuthi singasayini. So most of those people abasayini leyo ngabantu ababuye bazojoin iparty bengakaqedi term of office base organize ukuthi bekhiphe upresident.
Kuvunyelene kulomhlangano ukuba kusiyafika kulosibili kumele ibe isikhona inkokheli ekhethwe nguZulu ukumele izigaba njengoba bengasayi kuma primary elections isikhathi sesidliwa nguMangoye. Umthiniri uthi uzabhalela inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi ingavumeli oza kuthi umela ibandla le-NPF engelancwadi ayiphetheyo esayinwe ngumgcinisihlalo waleso sigaba ukuba ngempela lilunga labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe yona evame ukuthi ibandla elibusayo leliphikisayo labelane izihlalo kodwa iZANU PF ikhangelele ukuthola izihlalo eziningi lonyaka ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa ebikwa udabuka khona njalo izinga lokukhankasa uselikhwezile uma kuqathaniswa leminyakeni. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe liseganyeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizini Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo-1980 kwakuyisikhathi sempi okungela bunandi. 2 kuyazuzakala isivumelwano selakhesta. Kakuzange kube ngisho le referendum yokuthi abantu bayayivuma kumbe abayivumi. 3 amasotsha wonke ayesempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje ama voters abantu babengarejistana. Babe bongungena kuphela bavote. Kumbuvote kathathu, kumbuvote ka-4, abanye kwakuthiwa bageza izandla. Asikwazi khonokho, kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000, ibandla leZANU belidliwa kabuhlungu enkabazwe, loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu, kwathi ibandla leZaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edalele parliamente la kumakhansili, kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezitheza khuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona iZANU yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi Zaphu yayabamba emathebeleleni le-medias kakhulu. Yikho-ke ngokuphuma kwama-results anjalo kwakulezi nkulumo ezivela la kuthetha. Ezithi zona hayi thina owinileyo kazisoze sizazithandela thina esizamfaka. Kwakuye kwabonakala enyuzipepeni ukuthi hayi iZANU ibisisenambane eMozambique ihlangene labo-Lord Choms khonale belabomgabe laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efi Ncube uchaza amalanga okhetho luka-1980.
Sibuyela futhi ngo-1980 uzakhumbula ukuthi kwavotwa mhlaka 26, 27, 28 February 1980, kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhlaka 18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo eliyinafu elifaneleyo ukuthi baphikisane baze balungise bonke. Asibuyeleni kuleso simo, hhayi lesi se-48 hours.
Ukhomishina we-ZEC unkosikazi Faith Sebata Uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile. Njalo luza kube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ingathi luzemambijana. Ngoba asinanzeleli njengezibekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile. Kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, ke silichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7. Esithulela eziphathelanele emaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamahlaba ithwale eFilabusi lapho engixoxa khona lesakamuzi umnumzana Paul Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu kwabantu ngamini Nkomo.
Usilobela incwadi lapha ukhala kakhulu ngendaba yentuthuko uthi akula zibhedlela, akula zikotsho zamanzi esigabeni sakho. Kuminjani kahle kahle?
Umgwaqo, umgwaqo owagcinwa ukulungiswa ngesikhathi sikaSimithi. Abantu banatha emfuleni othiwa uwanezi, banatha nezinkomo, yabala ama-toilet. Ma umfula lo ugcwele babantu nabili inkomo, abantu bathatha amanzi ahamba emfuleni, alodoti nje wonke. Bathatha nje abantu umfula yabo ugcwele ngoba ma ukuthi umfula ungagcwalanga bawazi ukuthi bayenze bagebhe nje imthonjanyana lapha emhlabathini emakhebethebeni, banathe lawo manzi. Kodwa ke ma umfula ma ugcwele, abantu bathatha wona lawo manzi angcolile. Lezi nje ezifileyo aledoti nje zabantu abalazambuzi bathatha nje babebesiyanatha emfuneni nabantwana ba.
Isibhedlela kumbe ikliniki eseduzane lalapho ohlala khona Ndlovu yiphi?
Ikliniki eseduzane lalapho esihlala khona yiyo iwanezi kliniki. Ukuthi lapha nathini esihlala khona ma siyababo siyafika iwanezi mission is about 6 kilometers. Isibhedlela iFilabusi hospital and iwanezi mission okwamanje layo ngayila ambulance. Suthi ma ungasuka la aphana umuntu ugulele umuntu ufike manje ezimishini babethi hayi lo muntu akadlulise leFlabos kusho ukuthi kumele uhaye imoto nje ikuhambise eFlabos ma kusemini ke uthuthu zomthwala ke umhambise kuscooter ufike kuscooter laphana ke ubambe ke amabhasi uye eFlabos ma kufike usuku uthi ukuthi uyasomele uhaye imoto from ewanezimishini ezikuthi iyokufikisa eFlabos.
Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane labameli benu kuhulumende?
Abameli ngifuna ukuthi ngiyibeke nje kahle babo Gogo. Abameli bakuleyana indawo njengoba indawo leyana ingane iyangcwelelana nje ebhelingwe leFlabusi. Ungapha kube kunomumalakhe Nkomo akaveli ebantwini, owangale laye akaveli ebantwini. Abantu abo kabaveli nje ebantwini. Ithemba abantu abazovela nje manje njengoba sokuyaqala ukuthi kuyakhampeni ukuthi sebezodinga usekelo. Ngiyathemba ukuthi sebezoqala ukubonakala ebantwini. Ngapho kwakulobaba umalakhe Nkomo ma udlula usiyangangapha kube kulobaba u-endrulanga. Labo bantu akula thuthuko abayilethela abantu. Into abayaziyo ikuthi nje masokusiyavotwa beze ebantwini bazofuna amavoti. So akula nje into abazihlupha ngayo lokuthi abantu baphila njani. Kuthina even abantwana besikolo manje nje izwe belisina nje isikhathi lesi. Kulabantwana abalahlekule imphefumulo bezama ukuchapha imfula ukuthi baye esikolweni. Abantwana isikolo isecondary mangaphazamisi bahamba beba abo-15 to 20 kilometers ukuthi umntwana ufike esikolweni abuyabuye. Achaphe le mfula emkhulu le kukhuluma ngawo-Wanezi River. I-primary isikhona isikole esinye esibathi izikhombe. Kuchotshwa imfula eyi-2 u-Wanezi River, kuchotshwa lomalole river. So izulu ma lisina ma lingana nje inyanga yonke abantwana bayahlala nje 1 month bengafuni. Akula ntuthuko, akula bridge, akula nje lutho nje ukuthi uzathi umntwana ngayichaphala ngale bridge. Nakula bridge nje indawo nje ukuthi nje abantu baphila nje ngasazathi isinyamazana nje esihlala esigayi.
Alubana elalele umnanga kwalohulumende wakhe mazibano ngawaqondisa kubo.
amazwi mina engabaqondisa kuye ubaba uMongameli ubaba Emmerson Mnangagwa ukuthi nga kuyakhonakala indawo lendawo lapho mhlawumbe yena angakhona khona ukuthi ahambe njengoba nje siyakhuluma kunye makuthi angakhona ukuthi akuze azame ukuthumela iqula lakhe liyozibonela impilo ephilwa ngabantu ngoba ngithemba naye ma engathi ufuna ukuyenza irali yakhe kuleyani indawo kuyabe kumele asuke ethwele amanzi eharari ngoba akuboni ithi na amanzi anathwa ngabantu bakuleyani indawo yena ngawanatha ndingezwa sothiwa uMongameli eseshike wathi i-ice cream futhi esingabhozi kathi ingase-ice cream kuyikuthi i-poison angawanatha nje manje ahle agule manje idodi nje
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ndlovu siyabonga
hayi nami ngibonile babatheka mina ngikhombise ngathi mhlawumbe kungaba le ndlela zokuthi noma ngubani nje ongakhona ukusiza ngomgodi nje wamanzi
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngisefilabhusi kwamahlabayithwale ngixoxale sakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngukama
siyabonga ntungameli asizweni uhlelo liphuma le ndaba lijone le ndaba
alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle igama lami nguChris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Cooksman umhlabeleli sihlaziya udaba lokunxuswa kwabahlabeleli embuthanweni yabezombusazwe okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
hayi ngiyabonga baba ngiyabonga
ye ungasela ukuthi ubona njani udaba lokubana bakhona abaculi sesibone abaningi kakhulu abafana labo Mtukudzi labanye ababalisa lo Sandra Ndebele sike sezwa kunsukwana esanda kwedlula kubana uke wabonakala eralini ye Zanu PF wena njengomhlabeleli uthini ngalokho
mina ngingakutsho ukuthi endabeni ezifana lalezo sokusiya ngokuthi yena waye kulowo mhlangano ngegqoke liphi ibhatshi egqoke ibhatshi lobumusician kumbe eyimemba eyebandla lona lelo ayeseralini yakhona so nxa kuyikuthi wayehambe yena vele eyimemba kakulankinga nxa wayehambe eyimusician kuyikuthi waye eqatshiwe uhayi wayebhadelwa imali ukuthi eyeperforma kuphela alapho amboni ububi bakhona ngingazi khonapho kundaba zamazwi abesewakhuluma umusician ngingasatshweli kundaba kaSandra kuphela sengitshwela nje ku-any musician ukuthi lapho kuba khona ngani kuyakiliza kunxa eza kuma phambi kwabantu ebeseqalisa kubutha izilogani zebandla kumbe seqalisa ukubani usecampaign elibandla laphana ayikho lapho embona ngani akuyabe kungani akuhambi kahle kakhulu ngoba kuyabe kuza kuluzisa abalandeli labana abamanye ababandla lana aphikisana laleli wena kade useralini yakhona kutsho ukuthi abalandeli bonke labani uzabaluze kukanti anto abona ukuthi wena uyabe ulabalandeli abavela kuwonke amabandla ezombusazwe so sokusiya ngokuthi kumbe yakuphiwa imali oyibona ukuthi le angingaze nahlekelwa ngabalandeli kantanti abanye bengemali kumbe usukhangela le future akho ukuthi ngokwenza so ukuzi-aligna le any political movement kawusoze kubulale i-career yami yini so yizo izinto eziyabe ziqakathekile ukuthi uzikhangele zona ziyana nxa ungumculi uphatheke entweni zona ezizabopolitics kafanele ukhangele i-future ukuthi uza kubhalansa njani konke
asithi wena unxuswe ukuthi uyecula emhlanganweni asithi OMDC uyafika uziphathe njani nxa kuyikuthi kuyilibandla lawo lisekela
khonapho yibo ubunzima embutho ukuthi uyabe usekhoneni njenge-artist ngase kufike emumweni enjalo ngoba uzahlwe bonke labantu abalandeli abephathe ngasiyo MDC bazaqalisa ukungasakulandeli kuhle ngoba abantu entweni zepolitics bangena ngenhliziyo sebele kakhulu ukuthi le nto encane bayi interpreta ngezinye indlela.
Kodwa siyabona abanye abaculi abafana lo Oliver Mtukudzi. Umtukudzi useke wabonakala emaralini awe Zanu PF. Kodwa ungani waphumela okwengangcolanga. Kuyaba kuhamba njani khona?
Kuyaba kuyikuthi uyenze khona lokho engithile ukuthi nxa yena ehambe eqhajiwe i-artist esiya-entertainer. Ufike wazitshayela ingoma zakhe wa-entertainer abantu kwaphela khonapho wakutholela imali yakhe.
Ake sikhangele elakusasa. Ikhona yini ingoma esingayikhangelela?
Ikhathesi kulesingle ephume nje. This week, ngathi iphuma this week, okay, nguvela mehlo.
Ah, okay. Hayi, siyathaba kakhulu ukukhuluma la, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngithanda ukuvalelisa, mbonga kakhulu, mbonga wena msakazi lawe odingi platform yokuthi lamke news express yakho.
Hayi, sibongile, sifisela inhlanhla.
Siyabonga.
Loke ngumhlabeleli ocula ekobulawayo uKuxman ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sonke amalota, sambe nini tina siyo zumulela. Sita jola oma tanga sebe chiminya.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Iqembu lesizwe lama Warriors yilo elithethe inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba elechipholopholo eleZambia 4-2 enkundleni yePeter Mokaba Stadium ePolokwane eSouth Africa lamhla emini. Umkhamabili athi uyohlohleka kabili ngemzuzu yokwengezelelwa e-extra time emdlalweni ophose wafika emlindi yacina kuyi-2-2 ngemva kokuba uPhilana Khatewere ehlohle kabili. Iqembu ehlohlela iqembu lesizwe eZambia lona lihlohlelwe kabili nguLazarus Khambole. Ngele ezinye zezindaba ebezikhokhela umnumzana Emerson Nangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-National Patriotic Front, uRetired Brigadier General Ambrose Montaneri, uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende ngokuhluthunela uMongameli Robert Mugabe umbuso besebenzisa ibutho. Ama-Warriors athatha inkezo ye-COSAFA Cup ngemva kokunqoba iqembu leZambia 4-2. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Liwisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.